Dapindirapa.
Simplex Music.
Iwewe
Fidel.
Handiti ndatafunda dress code ukati red. Ndikati unonwa ipaya ukati red. Ndikati uri kupi? Ndiri mumba ndikati buda pane mota iri pagedhi. Mukuziva zvenyu kuti mombe makavhia. Kasi mukundisiya ndichibhadhara mabhia. Ndamboda kunyuwa ndikazviikinowa. Ndambogaya kuti pendilaina. Aiwaka, aiwaka. Haungataure wapedza kudya. Aiwaka, aiwaka. Kutaura ndakuda kudya. Wanyasa kundiona ndichibhadhara tax. Wanga wakatasa ndichibhadhara lodge. Aiwaka, aiwaka. Haungataure mari yangu yese yawanwa winza. Isachigumwe mukamwa doro rangu rutsa. Manje uri kusiya phone wobva wasiya wiki. Tasimuka mhepo ndoreva winza. Kuda kunditamba yawakatamba John. Anditi makashanya nditi muri John. Kuziva